Pasika Studio 7 panzvimbo yenguva dzemangwanani, hamanesha Mwari pamwe nevakuru vakuru vemapazi akasiyana siyana ehurumende vange vakaungana panzvimbo iyi vachiisa musoro pamwe kuti votora gwara ripi. Patabva panzvimbo iyi panguva dzemasikati, vamwe vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo vachitungamirwa nemasoja pamwe nemapazi akasiyana siyana ehurumende vange vapinda mumugodhi uyu vachiedza kuona kuti kuchine vanhu varimo here. Mukuru webazi rezvezvicherwa mudunhu ramaterial and south vatichaona Makuza vachanangura kuti pari zvino pane mitumbi mishanu yakaburiswa uye pane vanhu vana vakakuvara asi vakakwanisa kubuda nezuro mangwanani mushure nokunge mugodhi uyu wadhirikira nemusi wesvondo.
Paburiswa mitumbi yevanhu vanokwana kuita vashanu, kwozoita vanhu vanoita mana ndo vakaonekwa vakakwara vakaendeswa kuchipatara kuti vanorapiwa. Mumwe chete ndiye abuda asina kukwara. Saka zvichireva kuti zvoni tiri kuramba tichitarisa. Pari zvino tanera ravari kushanda vari kuedza kurivhura kuti vaone kuti zvoni kuti kumberi kune vanhu vachirimo vakadonherwa nematombo kana kuti vachiri vapenyu.
Vamwe vapinda mumugodhi uyu vasina kuda kutaura panhepo vaudza Studio 7 kuti vaona mitumbi yevanhu asi havana kukwanisa kuziva kuti mingani. Mumwe mudzimai amai Maria Mure vachema zvinonzwisa tsitsi mushure mekunge vaona bhachi ravatendere murume wavo pakati pembatya dzakasiyana siyana dzange dzichiburiswa kubva mumugodhi uyu. Murume waamai Mure anofungidzirwa kuti ari pakati pemitumbi misere isati yaburiswa kubva mumugodhi uyu. Vameluleki Mbano avo vaishanda panugget mine isati yavharwa gore rapera vati semaonero avo chimwe chezvakakonzera tsaona iyi inyaya yekuti vanhu vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo vari kuregerwa vachiita mabiro aJojina izvo zvinoita kuti vachere kusvika nzvimbo dzavanenge vachichera dzadhirikira.
Taona iyi maonero andokuita tingavabudisa nhasi tikameka sure kuti vabuda. But the next thing, vanhu vari kuchera panapo vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana. Tingavabisa tikasiya makomba akashama ari maviri asi nemari dzavari kuona vanhu dzatisingazivi isusu dzavari kuona ivo handiva zvinoita kuti tababudisa nhasi tikaenda kudzimba dzedu tichadaidzwa futi after 2 days pafira vanhu. Chiripo our best solution yatokufunga tikaona tapasina vanhu ari pasi kungodaidza kusikavheti yokushira makomba iwavo.
Gurukota redunhu rematerial and south vaabednico Ncube avo vambosvikawo panzvimbo iyi vati kunyange hazvo kuita zvezvicherwa riri basa riri kuraramisa vechidiki vakawanda mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa. Vakurudzira mapurisa kuti vaita basa ravo nemazvo vasunge avo vanenge vachiita zvisiri pamutemo. Izvi zvatsigirwa naamai Songinkosi Ncube vanove kanzura weward 25 munove munzvimbo mune mugodhi uyu avo vati zvinorwadza zvikuru kurasikirwa neupenyu nenzira yakadai.
Kansila wa ward 25 tirikunzwa ndirwadza zvisingaiti because vanhu ndevedu ka so zvinofanira kuitika ndezvekuti kana vichiuya kuzotsvaka mari vanofanira kuuya vazotsvaka nenzira yakanaka. Tiri kubvumirana nazvo izvo zvataura na resident minister kuti mitemo mapurisa nemasocha tinofanira kushandisana tiri twese tiise mitemo wakasimba.
Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo uye nguva nenguva vamwe vavo vanofambisawo nadzo mumigodhi iyi. Vanhu vanosvika 21 vakafa muna kukadzi mushure mekunge mumwe mugodhi wazara mvura vari mukati mawo kubattlefields pedyo nedhorobha rekadoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.